She's my niece.
Emrys, she's music.
Daddy, babe, Chema. I need it. No, I'm done. I'm such a funny massasi. Sakam sadi, babe. Never can worry that could drop or that don't massy. I'm high in it. No, I'm done. I'm such a funny massasi. Daddy, Musati, babe. Never can worry that could drop or that don't massy.
Alongo chobora chobora avachke dohunu wavo vakatsurwa vanze panika paya kuti tsvaira chivanze panongo kudonza unozodzoka mande zvese zvavanosasa vari kunyebai kana mukadyira munopedzwai tumasasi twavo twemamanshani anotushandisa kukudonzai ndangoti ndikubei chengedzo wamainirikire ndozvavatori vakomana vati ende yavabvire
Ukada kuzoti ndifone wakukatwa ukaona zvadaro kawatochitwa ukavarairwa unofutwa amai nana chenjera kutsvetwa matoro hapena yakaita zvekusetwa
ndangoti ndikuyambireo
ndikuyambireo amaiwi chema nda chema
Plenty.